musangano uyu iseries ichaitika kubvira muna April ichizosvika kuchaitwa maelections. Ma debates ande kuti ma political parties kana kuti ma political party representatives masangano ane chekuita nema elections ange achitaura panyaya dzavanomirira kana riri bato rofanirwa kutaura kuti iwo ma programs avo ndeapi zvavachaita vakapinda mupawa mune zveupfumi mune zve matongero mune zvechichichinde zvipi. Saka apa tiri kungotangidza kuudza Zimbabwe yese kuti ndizvo zvatiruda kuita seorganization. Tiri kuona kuti mapolitical party anongodana vanhu achivadaidza kumarali achinovapreachira. Apa tiruda kuti vanhu vabvunzurudze vagadze pasi vataure navo kuti iwewe wakati nemusi wakati uchaita izvo hauna kuzviita zvichachinja iye zvino ndezvipi. Saka tiri kuitira kuti tivake chinonzi accountability, maleaders avewo nekunzwa kuda kuudza vanhu kuti ndakatadza apa kana kuti ndakakwanisa apa, tichiita kuti politics dzedu dzive nechokwadi.
Mapato api achange akamirirwa pamusangano uyu uyezve vachange vakamirirwa nani?
Mapati aya takoka isusu masecretary general awo ese. Takoka secretary for administration wezanu PF, takoka secretary general WMDCT, MDC, Mavambo Kusile, nezapu. Endi vatu uza kudivo vachatumira nengo dzavo izi zatakoka kuti dziuye kumusangano uyu. Zvizotaura panyaya yekuti ko dheti remaelections nderipi chairo chairo. Uyezve pavanga vachingotaura pese apa vachiti maelections achavapa korini. Blazi anovapo ipapo achiitwa nekuti ndizvo zviri pamutemo here kana kuti ndizvo zvinodiwa nekuti maelections abude ari maelections ari free and fair.
Veruzhinji vanotenderwa kunge vari pamusangano uyu here?
Musangano uyu hausiwo weruzhinji ba, ndiwe vanhu vakokwa chete. Tichibva ipapo musi weSaturday ndokwatichaenda kuGwanda tichinoita isusu debate inenge iri public kunokokwa vanhu na 2 o'clock kuGwanda Hotel.